Sangano ratorwa neCity of Harare rinotaridza kuti pane zvinhu zvisiri kunyatsofamba zvakanaka mumaitiro avari kuita basa ravo, nokuti kana tichirangarira tinotori nenyaya dzakatombobva kumatare edzimbosva yatinoti High Court judgment pachirungu, inotaura iyo kuti munhu haavharirwe mvura nenyaya yekuti atadza kubhadhara. Chingangoitika badzi badzi inyaya yekuti munhu iyeye anofanira kuti aite hurukuro neveguta reHarare maererano nokuti anobhadhara mari yake sei. Saka kana vari kusvika padanho rokuti vava kuvharira vanhu mvura nenyaya yekuti havana kubhadhara, zvazvakureva ndezvekuti havatisina hanya nekushayiwa nekuwana kwevanhu, nokuti umwe munhu waanenge achitoshayiwa zveshuwa, umwe munhuwo pane zvinhu zvinenge zvakamubata zvinenge zvichimunetsa, wosvika momubvarira munhu iyeye mvura. Tinoziva tese kuti upenyu, kana waavharira munhu mvura zvinoreva kuti waakuda kuti munhu iyeye achifaka, maakuda kuti zvirwere zvichiuya kane kuvharira kwamurikisa vanhu mvura.
Kanzuro yeHarare iri kuti yakapa vanhu mukana wakakura kwazvo wekuti vange vachibhadhara zvikwereto izvi kuburikidza nekurasa kwayakaita zvikwerete zvevagari.
Maonero andinoita nemaziviro andinoita ndeyekuti munhu haangoerekani ataura kuti haachakwanisi kubhadhara, kana kuti kungoerekana ava munzvimbo zvekuti haachakwanisi kubhadhara. Nyaya iripo ndeyekuti umwewo munhu anenge asingatokwanisi, panofanira kuti paitoongoro kuti chii chirikuita kuti vanhu vasabhadhara. Musakanganwa kuti pane vanhu vari pamujandigere vasiri kutowana mari dzinoita kuti vakwanise kutotenga chikafu, pane nherera.
Imiwo zvii zvamuri kukurudzirawo vagari kuti vange vachiita?
Isusu tinokurudzira vanhu kuti vabhadhare mvura yavanenge vashandisawo kanzuro, vabhadhare zvinhu zvese zvinenge zvichidiwa nekanzuro. Butiwo pane dzimwe nguva dzokuti tinombogumbukawo pakuti dzimwe nguva tete tisingatowaniwo mvura yacho, saka vanhu vanenge vava kuti saka tinongobhadhara mvura yayo nasei tisiri kuiwana. Asi panoda kuti munzwise ndepekuti hatipo pakukurudzira vanhu kuti vasabhadhara, totodawo kuti vanhu vabhadhare, nekuti masevisi atinowana anofanira kubhadhara kuti araenda achiuya. Saka the moment yamunotadza kubhadhara nese kana kuti makawanda, munobva maita kuti masevisi aya asauya kana kuti ave compromise asauya akanaka.